manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvekare manheru anhasi, uri musi wechishanu, nyamavhuvhu 25/2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zviri kuburitswa neZimbabwe Electoral Commission kusvika pari zvino zvinoratidza kuti ZANU PF yave nezvigaro zvinodarika zana nemakumi matatu, ukuwo CCC ichiwanawo zvigaro zvinodarika makumi matanhatu. Masangano akaongorora sarudzo munyika kusanganisira SADC, African Union, Commonwealth neEuropean Union anoti pane zvakawanda zvisina kufambiswa zvakanaka pasarudzo zvekuti sarudzo idzi hadzigoni kunzi dzakaitwa zvakanaka. Asi bato rezanu PF rinoti mashoko emasangano aya ekuti sarudzo hadzina kuitwa nemazvo ndeemugodzi matsuro uye hari atambiri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvakabuda musarudzo zvaburitswa neZimbabwe Electoral Commission kusvika pari zvino zvinotaridza kuti ZANU PF yave nezvigaro zvinodarika zana nemakumi matatu, ukuwo CCC ichivewo nezvigaro zvinodarika makumi matanhatu. ZEC ichiri kutarisirwa kuzivisa zvasara kubva kune mamwe matunhu. ZANU PF iri kutungamira kumaruwa zvimwe chete nekusarudzo dzemakanzuru, ukuwo CCC ichitungamira kumadhorobha musarudzo dzemaparamende nemakanzuru. ZANU PF yakabudirira zvakanyanya kumatunhu akaita seMashonaland East, Mashonaland Central, Mashonaland West neMasvingo. CCC ichikundawo zvine mutsindo muHarare, muBulawayo neMatabeleland North, uye ichipindawo mune mamwe matunhu mayanhonga zvigaro. Dare reparamende rine zvigaro mazana maviri negumi 210. Mukuzeya nezviri kubuda musarudzo izvi, tabata nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa kuchikoro cheTswane University of Technology kuSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza.
Zviri kubuda musarudzo zviri kuita kunge tikungoteerera zvaibuda musarudzo dzakura, nekuti tiri kuona nyaya dzakaita sekuti zviri kubuda mumadhorobha nezviri kubuda mumaruwa ndo zvaingoitika kumashure uko. Tiri kuona zvakare kuti kumaruwa mukaha uri pakati pevapato vanopikisa nevebato rinotonga vanenge vahwina wakakura zvakanyanya kudarika mukaha wevanenge vahwina vari vemapato vanopikisa vari mumadhorobha.
Patsananguro izvishoma ipapo zvochireva kuti kudini izvi?
Zvazvinoreva kana zvakadaro ndezvekuti vebato riri kutonga nekuda kwekuti mukaha wacho wavari kukunda nawo kumaruwa uko wakati kure zvichaitika pekupedzisira ndezvekuti vebato riri kutonga pamutungamiri wenyika ndo vachangoonekwa vachikunda, ende tikatarisa kumashure uko ndo zvaingosviitika. Saka hatizive kuti zvine zvakarongwa here kana kuti ndo zviri kubudawo musarudzo pacho chaimo chaimo.
Mumwe aikwikwidza kuGlenview South uko vaGrant Mohakata veCCC vakahwina vari mutrongo vanga vakasungwa vaitove mujere nevamwe, kukunda kwavo kunochengetwa here ivo vanga vakasungwa?
Handifunge kuti kusungwa kwavo kunotadzisa kuti vanzi vakunda sezvo zvizvo zvabuda musarudzo.
Vemapato vanotonga vanopikisa munoona sevari kurerekera mukutambirana here nezviri kubuda musarudzo izvi?
Maonero andiri kuita ndichiteerera vamwe vakuru vemapato vari kuposta vari kuratidza kutambira nyanya vemapato anopikisa veTCCC ndiri kuona vari kuratidza kufarira kuti kune ma constituents avanga vasati vambohwina ava kutanga kuhwina tusasa constituents yakaita senkai vari kufarira nzvimbo dzakadaro asi tandinouona pamberi apo ndechekuti vachatsutsumwa nekuti ava tavasiri kuona ndechekuti mukuwavo ari kuratidza kuti achadyiwa nemabudiro ari kuita marevalsa
avo vange vari nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa kuchikoro cheTswane University of Technology muzinafundo Ricky Munyaradzi Mukonza vange vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Masangano akaongorora sarudzo munyika kusanganisira SADC, African Union, Commonwealth neEuropean Union nasi ati pane zvakawanda zvisina kufambiswa zvakanaka pasarudzo zvekuti sarudzo idzi hadzigoni kunzi dzakaitwa zvakanaka. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pakuburitswa kwegwaro ravo rekutanga pamusoro pemafambiro akaita sarudzo, mutungamiri wechikwata cheSADC, Dr. Nevas Mumba vekuZambia, vati zviri pachena kuti bumbiro remutemo wenyika, mutemo wesarudzo pamwe nezviga zveSADC zvinobata sarudzo dzakajeka, kana kuti SADC Principles and Guidelines on Democratic Elections, hazvina kutevedzwa izvo zvinokanganisa chimiro chesarudzo.
The mission noted that some aspect of the harmonized election.
Nekuda kwezvikonzero taura ugwaro rwino zviri pachena kuti sarudzo sakaitwa pasina kutevedzera bumbiro remutemo mutemo wesarudzo nezviga zveSADC.
Vamumba vatiwo miganhu haina kutarwa zvakanaka, mamwe mapato haana kuwana gwaro revavhoti paine nguva, mari yekukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika yange yakawandisa, uye makambani enhau ehurumende aipa nguva yakawanda kuZANU-PF.
Was informed that the rural vote may be compromised by alleged intimidation.
Takaudzwa kuti kuvota kwakanganiswa kumaruwa nechikwata cheForever Associates of Zimbabwe kana kuti FAZ, icho chinonzi chinoshanda nevasori uye change chine vanhu kumaruwa ese.
Vatiwo kushayikwa kwemagwaro ekuvhotesa zvikuru sei muHarare neBulawayo kwakasvibisa sarudzo idzi, kunyange hazvo Zimbabwe Electoral Commission yaiti yainge yakagadzirira zvakakwana. Vachiparurawo gwaro reAfrican Union AU neCommon Market for East and Southern Africa vari kutungamira chikwata cheAU vaGoodluck Jonathan vaimbotungamira Nigeria vatiwo pane zvinhu zvakawanda zvisina kufambiswa zvakanaka pasarudzo dzeZimbabwe uye vashorawo kufundisirwa kwevanhu.
The mission notes the concern of stakeholders on the presence of Forever Association.
Vamwe vakapinda musarudzo vakati vainge vasingafari kuti FAZ yakavhundutsira vanhu.
Gwaro reAU nekomesa rashorawo kusungwa kwevashandi veElection Resource Center, Zimbabwe Election Support Network netimpa chedu avo vaiongorora sarudzo. Sachigaro wechikwata cheCommonwealth, Ambassador Amina Mohamed vekuKenya, vatiwo pane zvakawanda zvinoda kugadziriswa pamafambisirwo esarudzo dzemuZimbabwe, vakakurudzirawo vezvematongerwo enyika kuti vazvibate nokumirira zvichabuda musarudzo zvichaziviswa neZEC. Chikwata cheEuropean Union chatiwo sarudzo dzakaitwa pasina kujeka, uyewo dzakaitwa paine kutya kukuru muvanhu, zvichitevera kusainwa kwemitemo yakaita seprivate voluntary organizations amendment act, the law codification and reform amendment act, ne maintenance of peace and order act. Iyo chati yaishandiswa nemapurisa kumbunyikidza nekurambidza misangano yeCitizens Coalition for Change. Sangano rekata senda rekuAmerica ratiwo sarudzo dzemuZimbabwe dzakaitika pasina kusununguka nekujeka, sezvo paramende yeZimbabwe isina kuvandudza mutemo wesarudzo kuti dzikwanise kuitwa zvakajeka. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi vange vakatarisirwa kuita musangano nevatori venhau kuti vapindure zvataurwa nemasangano akaongorora sarudzo munyika aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.
Zvichakadaro bato reZANU-PF rati mashoko abuditswa nevaongorori vesarudzo vekudunhu reSADC neveEuropean Union ekuti sarudzo dzakaitwa mazuva maviri adarika hadzina kuitwa nemazvo ndeyemugodzi matsuro, uye hari atambiri. Tobias Mudzingwa anotipanyaya iyi zvizere.
Vachitaura nevatori venhau nhasi pamuzinda webato ravo muHarare, mutauriri webato iri vaChristopher Mutsvangwa vati mukuru wevaongorori vesarudzo vakauya muZimbabwe vakamirira SADC vaNevas Mumba vanofanira kupeta muswe sezvo vava kutora basa risiri ravo. Vamutsvangwa vatiwo vamumba vane ushamwari nemutungamiri webato rinopikisa Resistance Coalition for Change vane Wilson Chamisa zvavati zvinogona kunge zvakonzeresawo kuti vataure mashoko avatura nhasi uyewo vavapomera mhosva yekutaura zvemusoro wavo kwete muono wechikwata cheSADC chiri kuongorora sarudzo. Asi mutauriri mutsva webato rinopikisa Resistance Coalition for Change vaPromise Mkwananzi vanoti vaongorori veSADC neEuropean Union vabaya dede nemumukanwa.
Zvinoratidza kuti SADC yabvezera, SADC yashanduka, SADC yakuda kuti Southern Africa indirire mberi. Saka tinotambira zvikuru mashoko abuda anoratidza kuti election harina kufamba zvakanaka. Ndingati inini hongu vamwanga vachidzamba dzamba, asi overall munhu wese aratidza kuti haana kufara nemafambirano aita election. Izvi zvinoti vindicator isusu sebato reTCC tagara tanga tichitaura kubva nakare kuti election iri harisi free and fair.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakazvimirira vaLuke Chitsike vanoti masangano anoongorora sarudzo aya ananga nemo nemo.
Sarudzo dzemuZimbabwe maitiro adzaitwa rwendo rwuru anosvodesa. So zvainge zvaitoshamisa kuwana maobserver mission anenge achiti sarudzo dzakafamba zvakanaka. Ichi ndicho chokwadi chaichetwa naSADC. Ndeke kutanga tichiona SADC ichitaura zvakadai, zvinoreva kuti wambozama kuda kuonawo kuti ndepapi panenge pakanaka pakanatsurudzwa asi washaya. Izvi zvinoreva kusarudzo idzi dzichanetsa kuti vanhu vazotambire zvinenge zvabuda musarudzo.
VaLazara Sauti avo vanoongororawo zvematongerwo enyika vati maitirwo esarudzo mwaka uno asiya mibvunzo yakawanda isina mhinduro.
Sarudzo dzedu dzemuZimbabwe dzakatiratidza kuti kune vanhu vakawanda vaichisidzirwa mune dzimwe nzvimbo kuti vavhotere amwe mapato. Vanhu vainyorwa mazita vachibuda kunovhota, ende izvozvo zvakakanganisa kuti vange vachisarudza vanhu vavari kuda kuti vavatungamirire. Bato reEuropean Union rataura kuti ZEC yakatadza kufambisa basa rayo zvakanaka. Izvozvo zvinoratidza kuti kunyange munzvimbo dzakawanda sarudzo dzedu dzakaitwa pasina mhirizhonga, asi zvimhingampini izvi zvinoita kuti sarudzo dzevanhu dzisange dzichizadziswa zvakanaka.
Asi vamutsvangwa vati Zimbabwe haiiti zvinhu kuitira kufadza dzimwe nyika, asi zvizvarwa zvayo. Mamwe masangano akauya kuzoongorora sarudzo abuditsa magwaro avo pamusoro pemaitirwo esarudzo ndeAfrican Union, COMESA, Vikata Center neCommonwealth. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Vagari vemuHarare vashamisika kuwana mapurisa avhara nekuchengetedza migwagwa inoti Samora Machel Avenue na Rotten Row, iyo inopfuura nepamuzinda weZANU PF pamwe nehotera yeHarare International Conference Center apo pari kushandiswa neZimbabwe Electoral Commission semuzinda wekuburitsa zviri kubuda musarudzo. Mutori wedu wenhau Pasmo Ndlovu anoti panyaya inotevera.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Ponyati vabvuma kuti migwagwa iyi yavharwa vachiti mapurisa aita izvi senzira yekuchengetedza runyararo. Vanongora nezvematongerwo enyika vakazvimirira vaRashid Mukundu vaudza Studio 7 kuti kuvhara kwemigwagwa hakuratidze chimiro chakanaka panguva ino nyika iri mukati mesarudzo.
Zvekuvhara migwagwa inopinda kana kupfuura nepamuhofisi yeZimbabwe Electoral Commission nekuenda kumuzinda webato reZANU PF zvoburitsa kuda kuratidza chisimba kuri kuitwa nebato rezanupf zvinoburitsa kuda kuvhundutsira vanhu pamusoro pezvabuda musarudzo.
Mumwe mugari wemuHarare ada kuzikanwa nezita rekuti Chitova ati kuvhara kwemigwagwa kwakonzera kumanikidzana kwemotokari mumigwagwa iri pedyo nenzvimbo dzakachengetedzwa idzi.
Traffic haisinyatsofamba zvakanaka, congestion mamarodza block atisudzwa reason ya blokerwawo.
Asi mutevedzeri wasachigaro veZimbabwe Electoral Commission vari zvekare mutauriri wekomishen iyi vaRodney Chiwa vati havakwanisi kutaura zvakawanda asi vachiti izvi zvine chekuita nekuchengetedzwa kwerunyararo panguva ino ZEC iri kuunganidza nekuzivisa zviri kubuda musarudzo. Zvichakadaro, nengo dzeERC, Zesni netimu pachedu dzakasungwa nechitatu manheru dzamiswa mudare dzikapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso inoita $200 emadhora ekuAmerica pamunhu. Vashandi ava vari kupomerwa mhosva yekuda kuburitsa zvakabuda musarudzo zvisiri pamutemo vachibatsirana nebato rinopikisa Resistance Coalition for Change. Ukuwo nengo dzeCCC 40 dzinosanganisira vakakwikwidza vakamirira bato iri kuGlenview South vaGrant Mohakata dzakapiwawo mukana wekubvisa mari yechibatiso inoita $100 ekuAmerica pamunhu. Nengo idzi dzakasungwa svondo rapera dzichifora mumugwagwa dzichienda kumusangano webato radzo kuChuru asi dzakapomerwa mhosva yekutyora mutemo wemopa. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Ano munyika votambira zvakasiyana siyana zviri kubuda musarudzo dzichangobva kuitwa. Vamwe vatsigiri veZANU-PF vachifara zvikuru nekuwana zvigaro zvakawanda mudare reparamende zvikuru kumaruwa. Vebato rinopikisa reCCC vachitiwo vari kufara nekukunda mumadhorobha asi vachiti vanotyira kuti kana ZANU-PF ikaramba ichitonga upenyu hucharamba hwakavaomera. Godfrey Mutimba anoti panyaya iyi.
Mumwe wevatsigiri veZANU-PF ari kuti kukunda kwebata ravo kuchavandudza upenyu hwevanhu ndivachausunganasa vemumasvingo.
Chepiri, tine mufaro kuti muno masvingo takakwanisa kukunda maconstituents. Nangwe zvedu taitarisira kunge takahwina maconstituencies ose, asi tinotarisa kuti mudemokrasi mune zvinhu zviviri zvinobuda, unogona kukundwa kana kuti unogona kuhwina.
Tafara mudukuti vanoti vanotarisira kuti kubudirira kweZANU-PF kuchapa vechidiki mikana yekuvhura makambani voita upenyu hwakanaka.
Tiapa kutaura chokwadi tiri kuratidza kufara chose nokuramba tichi seZANU-PF chitora expect mayoung persons kuti vaonewo maopportunities ikoko, mungava muconservancy, mungava mafisheries, ingava farming, sugar cane and so forth, mairrigations ari kuya kuya. Young persons should be considered first because they are very marginalized economically.
Asi nengo yeCCC inogara kuMukobha kuGweru valafu mota vengo vanoti zviri kubuda musarudzo zvinoratidza kuti vanhu vacharamba vachitambura.
Inini handioni sepane zvinochinja nekuti since ZANU-PF ichitora haina zvayatiyamboitira vanhu zvinodi zvinoratidza kuti pane change. Saka zvatiri kutongo zvitikangoramba tini pasi hurumende yeZANU-PF tinotongoramba tichitongosafa, hapana chinyowani chainotunzira, hapana need yekucelebrata because tiri kutongosafa, tiri kungorova kukondinya nekusafa munyika.
Vasimba rasegava vekuchivhu vanoti vaitarisira hurumende yebato reCCC kuti igoshandira zvinhu munyika.
Hapana chokupembenera apa nokuti ndoona sokuti ndedzimwe futi icontract ye 5 years yatatosaina yekutambura. Saka zviri kuvaita kutombobuda mune ino nyika kana zvaramba zvakadai nokuti life yacho iri kutibwadzwa izvozvi kukozoti dzimwe 5 years totozosvikepanazvo.
Asi muzare Beatrice Musiza wekumarondera anoti kunyange hazvo zviri kuratidza kuti CCC inogona kuwana zvigaro zvishoma, vari kufara nezvavawana mumadhorobha uye vari tarisiro yekuti mutungamiriri wavo vade kusapchamisa vachine mukana pasarudzo dzemutungamiriri wenyika.
Mutungamiriri weCCC aiwa achiri nemukana wekuhwina nekuti mahwiniro ari kuita mapati ese atiri kuhwina ari kusiyana zvakareba nere ruling party chagaiwa kana tinao kuhina anuradzo zviri promising very promising kuti tsutusire kuhina
vanhu vakawanda vamirira kunzwa zvichabuda kusarudzo dzemutungamiri wenyika vasigire bato rinopikisa vachitarisira kuti mutungamiri wavo angangobudirira ukuwo vebato rezanupf vachiti mutungamiri wavo atokunda kare zeki ine mazuva mashanu ekubudisa zvabuda musarudzo yemutungamiriri wenyika zvireva kuti ine kusvika musi wemuvhuro svondo rinouya ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba
munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka pano pavoice of america tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi pavoice of america tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika
tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa nemutungamiri weChina vaXi Jinping vakatungamira musangano weChina Africa pamwe chete muJohannesburg neZuro parutivi pemusangano weBRICS apo vaXi vakapembedza kushanda pamwe kweAfrica neChina vaimbove mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakabva paJerry reFulton County riri muAtlanta neZuro usiku mushure nekunyorwa kwavo semusungwa pamhosva yavari kupomerwa yekuda kupidigura kukundwa kwavo musarudzo dza2020 mudunhu reGeorgia vaTrump vari kuti havana chavakakanganisa vagari vakawanda kumaruwa vanoti vanotarisira kuti nhengo dzeparamende dzavakavhotera rwendo runo dzigone kuzadzisa zvadzaivimbisa padzaitsvaga rutsigiro kwete kuita hwebete rawira mumukaka mushure nekusarudzwa nunurai jena anotipa nyaya inotevera
mumwe mugari wekuhurungwe mudunhu rematonaland west vatinei zano vanotarisira nhengo yakabudirira ichamirira dunhu ravo kuti vawanise mvura yekunwa yakachena sezvo vakavimbiswa kuchererwa zvibhorani paitsvagwa rutsigiro
isu chatinongoda imvura yavakavimbisa sezvo kuno mvura ichinetsa tave nenguva refu mvura ichinetsa saka chatinongoda imvura bedzi
mumwe mudzimai anogara kumount darwin mudunhu rematonaland central amai yvone kashiri vanoti vakatarisira kuti wese achakunda avavakire kiriniki sekuvimbisa kwavakaitwa nevese pavaitsvaka rutsigiro mumwe murimi wekwasadza mudunhu rematonaland east varemidio nyajena vanoti achavamirira mudunhu ravo anotarisira kuti agadzirise migwagwa sezvo zviri kuvadhurira kuendesa zvirimwa zvavo kugrain marketing board nekuda kwekuparara kwemigwagwa
migwagwa yacho kana yakafa chizvarii hakuna matransporta vanovhonitia kuenda nemota dzavo kunzvimbo dzakashaya sedziriko ikoko ndikatora nzvimbo dzakaita sekuhonyotsi makungu
vachawanda karemba vekumakonde kumatonaland west vanotarisira kuvakirwa zvikoro zvakanaka zvinokwezva vadzidzisi vakadzidzira basa
kudziya dzakanyanyosara zvakanyanyisa tikapinda munova mune nzvimbo dziya dzakatorwa semapurazi aigara vachena aya zvikoro zvirimo zvakataranganya zvakanyanya zvekuti kune vana vanogona kutofamba makiromita anokwanisa kuita 7
Mugaro wekumola vaobesi siyamilandu vanotarisira kuti rwendo runo achapinda achawanisawo magetsi vachiti vanzwa nekungovimbiswa kubva 1980 asi pasina chinobuda. Asi mukuru weCenter for Natural Resources Governance Rafarai Maguhu vanoti zvese zviri kuchemerwa nevagari zvinongogoneka chete kana pakaita kushanda kwematunhu kwakasununguka.
Tikaita devolution chaiyo chaiyo, kwete devolution fanika yatina yeye kuti mari dzacho dzinongodecidwa kuHarare ikoko kuti RDC yekwamutoko tiri kupai mari yakati. Tofunga izvozvo zvinoita kuti kununita kwevanhu kuve kushoma. Zvinoita kuti maeri yakaita sana Marange baina wangati amaguta, nekuti vana vekwamarange havaizombotendera umbavha vakaitika ikoko nehuri kuramba uchiitika.
Vanoongorora nezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vanoti chinonetsa ndechekuti mari dzebudiriro dzinenge dzave kubva kuhurumende nemakanzuru.
Saka mamiriro akaita upfumi hwenyika zvichaita zvichagozha kuti vamiririri vese vari kuma 200 vavo vagadzire migwagwa nemakirinika nezvikoro zvakadaro izvi. Pachadoda kutoshandiwa, nekuti chinonyanya kunetsa ndechekuti mamiriro eupfumi hwenyika haabvumire, ari kuramba.
Nhengo dzeparamende dzakavhoterwa svondo rino dzaivimbisa zvakasiyana-siyana, kubva mukuwanisa vagari mvura yakachena, kuvaka zvikoro, makiriniki, migwagwa nezvimwe zvakawanda zvinosanganisira kuviga vanenge vashaya. Asi zvizhinji zvezvinhu izvi hazvizombofi zvakazadziswa. Zvasarira kune vakasarudzwa ava kuti zvii zvavachaitira vakavasarudza mumakore mashanu anotevera. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Regai timbotora mukana uno tinzwewo zvimwe zviri kubva kwamuri nevateereri veStudio 7 pamusoro pesarudzo dzegore rino.
Masorase paStudio 7. Ini chikumbiro changu chekuti zvechi ndaibudisa zvabuda musarudzo, kwete kuti zvechi ive yebato, nekuti vakadaro vanenge vatiuraya. Inini ndini Nathan Mary ari pano pabhuwera. Taimine ndiri pamusha chekupabhuwera ndinoota ndakatohota. Saka tiba kuti zvechi ibudise zviri kuitika musarudzo kuti vanhu vafare, tisave nekufa nezvara, nekuti vana vava havana tsitsinezo, vada kutotipedza tiese. Ndatenda
chawo. Pano varume taneta kana iyo mudzimu masvikiro yacho eZimbabwe inofara here zvichiitika zvakadai? Wezeke wanganonoke sei kokunza mapepa, wanganonoke sei kunza mapepa nguva yese yakareba kudai? Taneta vanhu vaMwari, kana iye Mwari zvingapindiro muZimbabwe.
Ndaiwo veStudio 7 nemukana unouno wamotipoti tirekodhe tichitaurawo zvichemo zvedu. Aiwa aine hangu maelection yana kufara nawo, ende aya azozivikana nenyika yese kana neAfrica yese kuti Zimbabwe nokudzvinyirwa vanhu muZimbabwe havasi kuteedzera kodzero dzevanhu. Vari kufuta vamwe kuSouth Africa tikambunza kuti vakapinda kuda kungurura nezvisarudzo vakavadzoserera. Vakavadzoserera chii? Pamwe dai zvichiita nani? Zeki iri kuita maone takaipa makore 5 years kuti igadzirise mapepa yawaya, maballot papers. Ike zvinova kutiudza kuti ari kushota. Ari kushota 5 years yaita rei? Zeki nevana ED vane rimwe, kana kuri kurobwa vanoda kurobwa vese. Ndarwadziziwei.
Makadiko paStudio 7, aiwa inini ndiri right, ndonzi effort machakairi. Aiwa, shona yavakuru inoti chisingaperi chinoshura, kunyange zvazvo ZANU-PF uchida kuzama kutsukunyudza zvayajaira makore.
Aiwa, idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatinotema takarerekera. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM manheru ano tiri kutarisa zvaziviswa nevemasangano ari kuongorora sarudzo munyika, ayo ashoropodza mafambisirwo akaitwa sarudzo neZEC. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti +1 ndodzokorora 202 465 0318. Taba tashika kumagumo echirongwa chedu chanasi iva ineso zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro ndini Evans Zininga ndiri mu Washington DC ndokusiya imwina Ntunga Milinkomo achikupa chirongwa cheIsindebele.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ya sangana kweza kusifa mthakazo mohle ngolesihlanu mhlaka 25 kuNcabakazi 2023. Igama lami nguNtunga Milinkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Impumela esethulwe ngokusemthethweni yiZimbabwe Electoral Commission iveza ukuba ibandla leZANU PF selithole izihlalo zedale leParliamente ezedlula ikhulu elilamachumi amathathu 130 kuthi ibandla eliphikisayo ele-TRIPC lona selithole ezedlula amachumi ayisithupha 16. Inhlanganiso zamazwe achiyeneyo ezithumele amaqula ukuze hlola ukhetho lweZimbabwe ezigoqela iSADC, iAfrican Union, European Union, iCOMESA kanye leCommonwealth zithi ukhetho lolu alwenziwanga ngendlela esuthisayo. Amalunga enhlanganiso ezizimeleyo abeqaphe ukhetho ezibalisa Election Resource Center, Zimbabwe Election Support Network kanye leThimba Chedu abotshwe ngolwesithathu eHarare amiswe enkantolo namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Impumela esiyethulwe ngokusemthethweni ikhomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission iveza ukuba ibandla leZANU PF selithole izihlalo zedale leParliamente ezedlula ikhulu elilamachumi amathathu 130 kuthi ibandla eliphikisayo ele-TRIPC lona selithole ezedlula amachumi ayisithupha 16. IParliamente ilezihlalo ezingamakhulu amabili ilechumi 210 constituencies. IZANU PF ikhanya inqoba kakhulu emaphandleni asesigabeni seMaswingo, eMashonaland East kanye leMashonaland West. ITRIPC yona ikhanya ithola layo emaphandleni ngitsho lalapho obekuvele kubusa iZANU PF. Kodwa ikhokhela kakhulu emadolobheni afana leHarare kanye lakoBulawayo lapho ethanyele khona. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe elandela kakhulu lolukhetho umnumzana Zenzele Ndebele.
I think iTRIPC imangaze abantu abaningi ngoba I think abaningi njengepatentsha bebengacabangeli ukuthi ngathola ama-seats wona la esiwathole ngakhangela koBulawayo bathethe wonke ama-seats akoBulawayo. Emat North, eMathebeleni North lapho ababetholi ngo-2018 I think babethola ama-seats ayi-4 or 3. Kathe sibanelisa ukuthi bethola ama-seats kumbe 7. Kukhangelela ukuthi bangathola kumbe afika 9. ELupane bathethe iLupane yonke ma MPs bathatha lelupane ku rural district council. Wakhangela matopo ngale futhi la kwe Mat South bayenze kuhle ngwe Mat South ngo 2018 abantu be TRIPC kwase kuyi MDC then abala seat abayitholayo this time around the TRIPC ithola ama seat amabili emphethe semathathu. Ukhangelela ukuthi ma elections yaphela bangabe sebethole kumbe ngaba mane kuma rural district council lapha batholi lead bayibo abaza control district council ematopo ebulili manjalo ngapha batete ama district council maya wards ayi 10 out of 19 eHarare labo benza kuhle kakhulu kwezinye indawo lapho kade kungacacangelwa khona. So ngibona ngani bazenelisa ukuthi befike kubo almost 70 or 70 plus ama seats okuzayenza ukuthi izanu ingatholi i 2/3 majority eParliament. Indaba ye 2/3 majority eParliament kuleli parliament elizayo in the next 5 years iqhakatheke kakhulu ngoba isisekelo sombuso sithi khona umongameli weZimbabwe umele buse ama terms amabili ebese chia. So umnanga kwa item yakhe ukugcina le njengoba abazi abantu bezani bebelakho ukuthi bangatshintsha i constitution ukuthi benike umnanga kwa enye term. I TPC ingathola ke ama seats ambalwa afika 70 kumbe 70 plus azayenza because izanu idinga 141 ukuthi bele 2/3 majority. Izanu ngehlele ukufika lapho bengabile 2/3 majority then I saw ziyenelise ukuthi iqalise nje ukudlala ngokutshintsha i constitution elizwe besenza ukuthi bedile lama succession issues abo.
Kukhetho luka 2018 izanu yathola isihlalo esisodwa kuphela eHarare. Kodwa khathesi kulolu khetho sigcine silezihlalo ezintathu. Ungathini ngalokho?
I think abezanu bakuleko nokuthi bathi bazayenza basebenza ama-endos eHarare bathi okunye sikunanzelela eHarare lapha kube ne-delimitation lapho ukuthi kutshintshwa ama-boundaries yamanye ama-boundaries akhona angena emakhaya kumbe into emaplazini lapha but also indaba zama-candidate amabili ama-double candidate ama-triple candidate ekhona ngale eHarare yikho kubulele kakhulu ibandla le-TPC. Singakhangele ePort South laphana bekula ama-candidate e-TPC amathathu. Omunye uthole 1800, omunye 1300, omunye 5000 something, owezanu wawina nge 6000 somewhere there. Unga eta wonke ama vote e triple C angena ku 8000.
Umnumzana Zenzele Ndebele yingcwethi kwezombusazwe. Inhlanganiso zamazwe achiyeneyo ezithumele amaqula ukuyahlola ukhetho lweZimbabwe ezigoqela iSADC, iAfrican Union, iEuropean Union, COMESA kanye leCommonwealth zithi ukhetho lolu alwenziwanga ngendlela elandela umthetho sisekelo weZimbabwe iConstitution kanye leziqondiso zeSADC ezilawula ukhetho olukhululekileyo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Amaqula enhlanganiso lezi ekhuluma lentatheli namhla ehlukene athe kunengi okungahanjiswanga ngemfanelo okulakho ukuphazamisa impumela yalolu khetho. Obekhokhela iqula leSADC oyisizalwane sakwele Zambia umnumzana Nevas Mumba uthe izimiso zesisekelo zombuso weZimbabwe iConstitution kanye lezimiso zomanyano lo wamazwe angezansi yezwekazi ze-Afrika azilandelwanga ngendlela ekuqhutshweni kwalolu khetho. Usole njalo ukwethuselwa kwabantu abakade bevota ngamalunga enhlanganiso esekela ibandla le-ZANU-PF e-Forever Associates of Zimbabwe ngokubhala amabizo abo phandle kwendawo zokuvotela.
For reasons outlined above in this report, the mission noted that some aspects of the harmonized election fell short of the requirements of the Constitution of Zimbabwe, the Electoral Act, and the SADC principles and guidelines governing democratic elections of 2021.
If SADC ite ukusetshenziswa kwemithetho efana lo maintenance of peace and order MOPA, ukuvimba imihlangano yebandla le-CCC kubangele ukuthi leli bandla lehluleke ukukhankasa ngendlela kanti lokungethulwa kwe-voters roll ngendlela ebifunwa ngamanye amabandla lakho kubangele ukuthi impumela yalolu khetho ingathembeki. Lokhu kusekelwe yinhlanganiso ye-European Union yona ethi ukhetho lwenzakala kunokuhlukuluzwa kwamalungelo oluntu ngendlela emangalisayo. Umholi wequla le-EU umnumzana Fabio Massimo Castaldo uthi ukubekwa ngemthetho efana ne-Patriotic Act kulakho ukuphazamisa lolu khetho.
The administration of elections lacks transparency in key areas, as the ZEC did not provide critical information in a timely manner during various stages of the process.
Loko kusekelwe inhlanganiso ye Carter Center. Okhulume mele African Union umnumzana Goodluck Jonathan uthe imbiko yokuthuselwa kwabantu yenza ukhetho lusolakale. Okodwa isikhulume sebandla leZANU-PF umnumzana Christopher Mthwangwa ekhuluma lezindaba uthe akusiqiniso esithi ukhetho lalonyaka luphume ngendlela enhle.
It is not the duty of a particular individual to arrogate to himself the role of the Constitutional Review Committee of Laws of Zimbabwe. So Mr. Levas Muba from Zambia, I'm calling you to order. Don't tell him the laws of Zimbabwe. If they would issue the laws, tell your relevant institutions, not the standard of the committee, your relevant institutions, to take the upper standards and carry it in Zambia.
Obona ngezokhetho kubandla le-CCC unkosikazi Ellen Jiredenga uthi kusobala ukuba ukhetho belungakhululekanga.
Into nje sibhalele izekhi ngayo sifuna ukuthi besichasisele ukuthi kade yindaba kwenzakale nje, and nxa likhangela kule ndawo ezithize ezi-afekthwe yinhlonale ikakhulu koBulawayo leHarare leManikaden province lapha esibona khona ngani ama-strongholds awe-TPC.
Inhlanganiso lezi zithi ziza kupha umbiko ogcweleyo ngemva kwenyanga ezimbili ngesimo sokhetho zithi labo abangasuthisekanga ngokhetho kabayi emthethwandaba. Imizamo yokukhuluma lezek yehlule, kodwa umnumzana uhloyile Sayigwana izolo uthe ukhetho lwaphazamisa zindaba ezisemadale. Ngimele iTudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Amalunga enhlanganiso ezizimeleyo ebeziqaphe ukhetho lweZimbabwe ezibalisa Election Resource Center, iZimbabwe Election Support Network ZESNI kanye leThimpa Chedu abotshwe ngolwesithathu eHarare, amiswe enkantolo namuhla esetheswa icala lokuqoqa ukwethula impumela yokhetho ngaphandle komthetho. U-Anastasia Ndlovu uyalandisa.
Abasolwa laba bakhululwe ngemali yesibambiso eye-bail engena kumakhulu amabili amadola aseMelika umuntu ngamunye i-US$200 ngemva kokuba amapholisa labatshutshisi bethe abaphikisi ukukhululwa kwabo. Umantshi umnumzana Ngoni Nduna uthe kumele baphenduke emthethwandaba mhlaka-28 ngenyanga ezayo. Amapholisa athi abophe abantu laba ngemva kokuncwetshwa indlebe ukuthi bebebutheni eHoliday Inn beqoqa amanani okhetho bencedisana lebandla le-CCC ngenjongo yokwethula impumela yalolu khetho ingakethulwa ngokusemthethweni yiZimbabwe Electoral Commission. Kodwa inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezigoqela yona iZesni, i-Election Resource Center, i-Girls Table, iThimpa Chedu, iZimbabwe Lawyers for Human Rights lezinye sezisolwa le ukubotshwa kwabantu laba zisithi abephulanga mthetho. Loba nje ukhetho luqhutshwe ngokuthula kwezinye indawo, inhlanganiso ezifana le-SADC lezinye ebezithumele amaqula eZimbabwe zithi kunengi okungahanjiswanga kuhle. Kusenjalo amapholisa asevale imigwaqo kwezinye indawo ezifana leHarare, ikakhulu eyalapho okumenyezelwa khona impumela yokhetho. Ama-command centers lasemahofisini eZimbabwe Electoral Commission kanye lesigodlo seZANU-PF. Amabandla aphikisayo lokhe bekhala ngokwethuselwa kwabantu ngamalunga enhlanganiso esekela ibandla leZANU-PF AFLs. Nangu umnumzana Susan Chirodza owebandla le-CCC koBulawayo.
Ibandla AFLs iyabithatha ngathi okuyabe kusenzakala inani labantu abangenayo lokuthi labo mama abangaki labo baba abangaki, especially futhi bethatha lokuthi ontanga bangaki. Kodwa siyazi thina ukuthi emaphandleni bathela wonke umuntu ovotayo ukuthi azize ematafuleni abo benikezwa lowo bufakazi ukuthi bona bangubani njalo ukuthi bavote njani. Sibona ukuthi lokhu kwehlulwa kwamalungelo oluntu.
Isiphatha amandla senhlanganiso yefazi umnumzana Kudakwashe Musanka uthi akulalutho olubi abalwenzileyo futhi usola ibandla le-CCC esithi belihlukuluza amalunga enhlanganiso yakhe.
Ubugebenga obenziwa yi-CCC besilwa labantu abefazi kumadeski abo yinto sibili esimangalisayo, yinto sibili esibe singayikhangeleli ngoba lokhu esakwenzayo asonto entsha lokhu ukufaka amadeski 300 meters ukusuka ku-polling station kuyavumelwa ngomthetho. Yi-practice eyenziwa emazweni amaningi, ungahamba eGoli bayakwenza, hambe eNamibia eMozambique kuyavunyelwa bayakwenza. So thina akulanto entsha esiyenzileyo. 2018 by-election sasikwenza konke lokhu. So ngiyamangala ukuthi yikuyini okwenza ukuthi bewazondele lawa madeski okokuthi bagcine sebebuya lamahloka lamabhemba begamula amadeski begijimisa abantu kwesi sikhathi bechaya abantu ngamatshe.
Iningi selimelele impumela yalolu khetho ngamehlo abomvu, ikakhulu eyokhetho lukamongameli. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ise-Command Center koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abasakhulayo bathi bazimisele ukuphatheka ngokugcweleyo kuntuthuko yeZimbabwe, okuyikho okwenze bancintisa ngobunengi kukhetho olwenziwe ngolwesithathu bedinga ukuvotelwa ezikhundleni zokuba ngamalunga ephalamende kanye lamakhansila. Utabuka Ncube weStudio 7 usipha lolu daba.
Abasakhulayo abanqobe kukhetho lalonyaka ezikhundleni zokuba ngamalunga edola lephalamende lamakhansila bathi lokhu kubapha idlabuzane lamandla okusebenzela intuthuko yelizwe. Umnumzana Gift Ostalo Siziba owebandla le-TCC osezamela iphelandaba jabalala edale lephalamende uthi bekungalula ukuncintisa kulolu khetho njengabatsha, kodwa bayajabula ukuthi lwanqobile lanxa bebebhekane lobunzima.
Ukhetho luyatshengisa ukuthi na njengabatsha silawo ke umbono ohlukeneyo ukuhambisa ilizwe lethu phambili, kodwa ke kulenhlupho eziningi ezihlangana labontanga across the political divide ezihlanganisela isupport, ezihlanganisela nje ukungathathwa ke ngendlela odeserva ngayo in terms of your capacity to lead.
Mnumzana Taurai Khandishaya onqotshwe ngemva kokuncintisa efuna isikhundla se-Epworth North edole lephalamende ngowezanu-PF uthi abasakhulayo abakhethwe ukuba ngamalunga ephalamende kumele badinge ulwazi olugcweleyo ngemithetho yelizwe ukuze basebenze kuhle.
First time in the history of Zimbabwe democracy we saw inclusivity, youth being included.
Sibone abasakhulayo bephatheka ngokugcweleyo kulolu khetho kundawo eziningi. Abanye baphatheke bedinga ukuvotelwa ephalamende lakumakhansili, abanye bephatheka bengama-presiding officers lama-chief election officers. Ngakho ukhetho lolu belungolwabatsha.
Umnumzana Thuso Moyo wasengukansela we-Ward 7 e-Victoria Falls uthi intsha ikhangelele ukuthi izaletha inguquko elizweni.
Ngithi into engiyinanzeleleyo ukuthi election ibe-participate abantu abasha. I-candidate ezanu-PF okokuqala ngentomusha le-independent kungumuntu omusha. So okungango ukuthi nxa kade singene ezakhamizini bekungafanani njengensuku zonke ukuthi ama-candidates abetshiyene ngokusalwana ngeminyaka.
Umgcinisihlalo wabasakhulayo kubandla leZanu-PF ezansi emandebeleni umnumzana Moses Langa yena uthi intsha ibikhangelelwa phansi, kodwa ukuvota ekwenzileyo kuza kwenza iphatheke ngokugcweleyo ekuhleleni imithetho yokuqondisa ukubuswa kwelizwe.
Sakhontinua futhi sibambile futhi ukuthi ngenxa uzakubuyela umthetho sizakamsikhontinue sisebenzela abantu si-improve lapho esingabe siluze khona.
Impumelelo yokhetho oluqale ngolwesithathu lwaphela izolo kwezinye indawo iqhubekela phambili isethulwa ngabekhomishini ebona ngezokhetho e-ZEC ezigabeni ezitshiyeneyo zelizwe. Lolu khetho belungolokuvotela umongameli welizwe, amalunga edola lephalamende kanye lamakhansila. Ngimele iStudio 7 ise-Washington DC, nginguTabuka Ncube.
njengoba ukhetho soledlule nje abantu abanengi kobulawayo lase Midlands sebeqhubeka ngempilo zabo zansuku zonke lanxa nje besithi bayimelele ngamehlo abomvu impumela yalolukhetho. U-Ezra Chisaspanda uyalandisa.
Ukuthokozela nokuthakazelela unqoba ngabanqobileyo kukhetho okuvama ukwenzakala ngemva kokhetho minyaka yonke lonyaka kubonakali kwezinye indawo, kanti lokufuthelana uke wabonakala lakho sekudedile. Ngobulawayo kuthule cwaka, ilunga le-TCC uGift Osalo Ziziba ubonga uZulu ngokunqoba kwabo kobulawayo.
Sisilokubonga kakhulu ubulawayo omuhle ngokusinika 12 out of 12 ama-seats e-parliament, ukusinika ama-council seats nokusinika ke i-majority victory on the presidency. Kobulawayo ke okutshengisela ukubana ubulawayo ke ufuna eZimbabwe kube lenguquko. It's an affirmation of support and trust and confidence on the leadership kamongameli u-advocate Nelson Chamisa and the TCC leadership collective. Kathesi ke sesizuze ama-results wonke ke akobulawayo sesilokusuthiseka.
Ibandla lezanupiyefu inqobile esabalenze Midlands Province. Inhlanganiso yeZAC ikhiphe impumela ekhombisa lokho. Umnumzana Daniel Mackenzie, lilunga ledalele ePolitbureau ubandla lezanupiyefu, limele inkabazwe ujabule okwamagama.
EMidlands lapha constituencies angu-28. Out of 28 constituencies, thina sithole 23.
Ugogo uMark Mhlanga emakhandeni kobulawayo uthi uvotile kodwa selinde impumela kamongameli.
Thina savota kuhle kobulawayo, azange kube lo msindo, abantu bazivotele kuhle ngamaphepha aphuza ukubuya nje, kodwa hhayi kuvotiwe kuhle kwaze kwaphela kuhle.
Kukanti umnumzana Shadrack Phiri weSilobela uthi ulinde ngamehlo abomvu impumela yokhetho lonke.
Hhayi, ngathi ukhetho lwakhona lekade luluhle, kodwa khona kakuphuza ukuthi belethe ama-ballot paper ngesikhathi gcine siphuza ukuyavota sibili, kodwa lo simelele sasayavota sibili. Njengoba ngalayinye incedo vele ukuthi ade sasiyihambe siyevota, yagcina hhayi sesivotile. Lokho simele impumela, impumela yakhona lokho beyiyenza mbitshana mbitshana, akwazi ukuthi uhamba njani.
Iningi labantu lithi akula lutho oluzaguquka eZimbabwe, njalo bathi ngeke bahluphe futhi kwezombusazwe. Ngiyimele Studio 7 kobulawayo, igama u-Ezra Chisaspanda.
Ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change, i-TCC, elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, lithi lijabule kakhulu kulandela ukunqoba kwalo ezikhundleni zamalunga edale lephalamende eziyisishiyagalolunye 9 esabelweni seMathebeleland North phakathi kwezilitshumi lantathu. Unokutaba Dlamini usipha lolu daba.
Abebandla eliphikisayo benelise ukuthatha izikhundla abazithathelwa ngabezanu PF kukhetho luka 2008 emaphandleni esabelweni seMathebeleland North. Lokhu kuyikufezeka kwezithembiso ezenziwe ngabasekeli be-TCC kunsukwana ezedlulayo kumkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa phambilini kokhetho emhlanganweni omkhulu owe-rally owakhokhelwa eVictoria Falls ekhankasela usekelo. Omunye wabazamela lesi sabelo edale le-Senate umnumzana Joel Gabuza uthi unqobo olunje baluchinisa ngoba bebehlala benqoba ebhinga lewange kuphela.
Dalumbatho kabombatho kathandabala matinos omuhle singamhlophe siyajabula simanzi te. Ukwazi ukuthi imatinos ilama constituencies ayi 13 kodwa njengebandla le-TCC suke ezidlule besiwina amabhinga omabili lamawange amathathu besihlala sile 5.
Umnumzana Mxolisi Sibanda ongomunye wasebethole ezinye zezikhundla eziyisitshiyagalolunye ezamela iLupane West uthi sekuyiminyaka indawo le ibuswa ngabezanu PF. Loba kunjalo uSibanda uthi mkhulu umsebenzi ophambi kwabo.
Thina iLupane West ngiyananzelela ukuba indawo elugwadula, kuyadingakala ukuba singezelele indawo elamanzi, which is surface water, okwenzela ukuthi abantu bezuze indlela zokuphila.
Umgcini sihlalo webandla lezano PF esabelweni seMathebeleland North njalo onqobe ukumela imiguza edalele ePhalamende umnumzana Richard Moyo uthi bazamile kodwa kungasenani kwehlule kwabanye bakhe.
Adikulele ama constituencies esikwazile ukuthi siwathathe ukusebenzeke khona kuhle kakhulu kusemguza UMP constituency, kusetsholotsho South, ukai North, ubi. Then ama councils loko kusakompayilwa maybe end of the day today sizabe sesikwazi emakhasilini kuminjalo.
Umgcini sihlalo we-TCCC kusabelo sinye njalo enqobe eBinga North umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi limpumela iveza ukuba abantu bavote bekhangele sibisibili.
Besiphathwa njengomntwana wakamakhelwane hathi umntwana welizwe lethu. So ngenxa yalokho ke intuthuko yethu isalela emuva ngoba bakhangela bona abakhona ngale. Yikho okwakuqala. Okwesibili silendawo lapho kwabulawa khona abantu ngesikhathi seGugurahund. Amacholotsho omabili, amalupane omabili, amankayi omabili, afektwa kakhulu.
Abebandla le-TCCC bathi eyabo inhloso yokulwela uZulu edalela ePhalamende ukuze kubunjwe imithetho yokuthi abantu balumango bathole inzuzo kwezamvelo abahlala phakathi kwazo ezigoqela amalahle eWange, umfula uZambezi River, izihlahla zamagusu elupane lenkayi lokunye. Kusenjalo abeZimbabwe Electoral Commission babika ukuba baqhubekela phambili ngohlelo lwabo lokubalwa kwamavoti ezabelweni zonke zeMathebeleland North anduba kwethule abanqobe esikhundleni sikamongameli welizwe. Okunye njalo abathi basakwenza ukuhlolisisa inani labavotelweyo andubana amabizo abo aqoqwe ndawonye phambilini kokudluliselwa esigodlweni seHarare. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Abasekeli bamabandla aphikisayo ezansi emaNdebeleni bakhala ezimathonsi kulandela ukunqotshwa kwabo ngabezanu PF kukhetho lokudinga amalunga edalela ePhalamende. Izanu PF ithole izihlalo eziyisishiyagalombili 8 edalela ePhalamende, kwathi ibandla le-TCCC lona lathola izihlalo ezine kuphela 4. Wapheti Ncube uyalandisa.
Insiza North kanye le-South abasekeli be-Citizens Coalition for Change bakhale ngokuthi banqotshiwe ngoba beqilibezelwe kukhetho olukhutshwa ngolwesithathu. Umnumzana David Masuku webandla le-TCCC onqotshwe ngumnumzana Farayita Rubinga webandla le-ZANU-PF uthi ukhetho lwalonyaka kalukhutshwanga kakuhle.
Ungafika kwenye indawo ngaze wambalekela unkazana khona kade ebhala mfuna ukumtshaya ngokuthi besengizondile. Abantu batshona sebenzisa ilayini khona ama-polling station amaningi ade ngiwabhoda kade bemile bemelela abantu bebabhala inamba ngokwazi ukuthi bebabhalani. Abanye bekulama orange, abanye bephuza imali, kodwa vele alukhululekanga kade behamba befusabisa abantu.
Lokhu kugcizelelwa ngumnumzana Ngobe Masonga owe-Insiza South.
Singakhangela ku-Ward 5 lapha kule incident enkulu kakhulu eyenzakeleyo eSabhabha polling station. Sinanzelela ukuthi kulabantu akade bencedisa abakhulileyo ukuvota, kodwa abantu labo bebephiwa laba ama-ballot papers bevota. U-presiding officer weSabhabha ugcine esacrifice ukuthi yena ngokwakhe akasayi kuvota kodwa uzokhansela ibizo lakhe akompasete ivoti lele beselifakwe ngulowo muntu oncedisayo.
Omnumzana Ntando Ndlela oyisikhulumeli se-TCCC ezansi yamaNdebeleni uthi lanxa uZulu bencindezelwa bajabulile njengebandla indlela abaqhube ngayo kulolu khetho.
Ngithanda ukuthi thina njengebandla le-TCCC sibonge kakhulu abalandeli bethu lapha eMathebeni South ukuphuma ngobuningi ukuthi bayevotela inguquko. So silokujabula ukhetho olutshengise i-improvement enkulu kakhulu.
Omnumzana Khanisa Sinkala oyisiphathamandla sebandla lezaphu ezansi emaNdebeleni uthi kunqoba kwampendulo Ncube ezaphu kukhetho lwamakhansila kuwadi 17 eMatobo Mangwe kuveza ukuthi uZulu usalithemba ibandla lakhe.
Siyajabula ukuwina esilakho esikutholileyo kuwadi 17 okwenziwe ngukomrade Ncube. Lokho kithi siyiphathi kutho ukuthi njengoba besitshilo sathi back to basics, iparty has started and izaphu is going to grow. Izaphu izaqhubeka sikhangele amasithi amanye.
Imizamo yokukhulumisana lomnumzana Malaki Nkomo isikhulumeli seZANU PF ezansi emaNdebeleni iyehlule ngoba ucingo lwakhe lungangeni. Njalo imbiko ethunyelwe enkundleni yokuxhumana yeWhatsApp kayiphendulwanga. Ababikwa sebenqobile kukhetho lwamalungu edalela ePhalamende bemele iZANU PF babalisa umnumzana Fisani Moyo eKwanda Chitawutse, uMphile Marupe eKwanda South, Space Thole Insiza North, Dingumuzi Phuthe Bulilima, Edgar Moyo eMatobo North, Albert Ngulube eBedbridge East kanye noLevi Mayihlome eMzingwane. abebandla le-TCC ababikwa sebenqobile babalisa umnumzana Morgan Ncube Bedridge West, Desire Nkale Gwanda North, Madala Point Ndebele Matobo Mangwe kanye loVincent Sihlabo Mangwe. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngeSefila Busi, ngu-Albert Ncube.
Siyabonga jahala kwenqube lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esixoxa khona ngempumela yokhetho. Kwanele mthwaka zomuhle olivalelisayo nguntungamilinkomo lilale.